Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 Gumiguru October 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisakuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini, ndini tanono kawande, ndiri mu Washington DC ndi chiti, yezi noi ziri mchurongwa cha nasi. Chirongwa chehuru mende, cheku nyengeteza wa shanti mnezo utano, kutivasa enda kune zimwe nyika chino shorwa. Darere zimosa, rino ramba kupamuka na ukubi samarie sipatiso, kumurume akasungirwa mosha yokubinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive asati abva zero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vezveutano vari pasi pehurumende vari kushora zvikuru danho rehurumende rekuparura zvidzidzo zvitsva zveNational Health Service Training and Induction Modules. Izvo zvinonzi zvakanangana nekubatsira vashandi ava kuti vaite basa ravo nemazvo uye kuti vade kushandira nyika yavo. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti kunyange hazvo vari kuita zvekunzwavo kuburikidza nemapepanhau pamwe nedzinyepfenyuro, danho iri harinzi kuzomisa kubuda munyika kuri kuita vashandi vezveutano vane hunyanzvi vachinotsvaga mafuro manyoro. Kurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yakaparura chirongwa ichi chichabatsirawo mune zveunyanzvi hwekutungamira kuchengetedza mari, kuyananisa magakava uyewo nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kana vanhurume pamabasa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navadongo.
Mazwire amakazviita zvichiita hurwa paTV nepamunhepenyuro nemumanyuspaper ndiwowo mazwiro atakaitawo isu sevashandi vehurumende vezveutano. Nyaya iyi hatina kumbobvira tainzwa ichitaurika kumabasa kwatiri. Takatoshamisika, tiri kutokatsamadzika zvikuru kuti inyaya ipi, zviri kubva ipi, zvichirevei, zvichienda kupi, uye kuti zviri kuda kuedza kubetsera chii pacurrent situation yatinayo pari zvino. Saka inyaya yatotishamisawo isu sevashandi vehurumende vezveutano. Tatoinzwawo kubva kuhurumende ichitaurwa kuti yakataurika kucabinet zvichianaunzwa naminista veinformation.
Tinozwa kuti chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira unyanzvi hwevashandi vezveboka reutano pamwe chete nekuti vange vachida kushandira nyika yavo. Munoti
zvinhu zvinotishamisa zvikuru kuti matambudziko ari kusanganiwana nawo nevashandi vehurumende vezveutano ari kutaurwa panguva ino. Ivo vashandi vehurumende vezveutano vacho vasipo. Tichingonzwa kuti kune musangano dziri kugarwa dzichitaura nhaurirano dzekuti tingaita sei kuti vana mukoti vana chiremba varambe vari pamabasa. Potobuda atingati iwo masolutions anova ivo asina vashandi vacho pachavo. Izvi tinoona zvichizotipa matambudziko ekuti tichava nemagwaro anoitwa nehurumende atingati mapolicies anozoshaya vanomatevedzera, anoshaya vanoita, kana kuti anonga asina zvaanoreva. Nekuti kana takatarisa zvanga zvichitaurika nezuro zvekuti izvo tiri kuda kuvatrena kuti vave patriotic, vave vakavimbika, vave vanoda nyika yavo, uyezve tiri kuvatrena kuti vakwanise kushingirira vashande tinoende zambie iri zvakati beyond the call yebasa izvi tiri kuona zviri zvinhu zvekuti mamajors kana kuti zvavari kuitisa hazvikwanisi kudzivirira vashandi vehurumende vezveutano kubuda kunze kwenyika hazvikwanisi kuva motivator hazvikwanisi kuvapa manyukunyuku
saka mune matanho hamuchatora here pamusoro pechirongwa ichocho
isu tinota kuyupayambiro kuhurumende kuti izvi zvakataurwa nezuro hazvidetseri hazvishandi hazvigadzirisi nyaya yetinayo pari zvino haisiyo solution hazvina pundutso saka iyi yambiro yakanaka pakuti tiri kuona tichinzwa makunha-kunha pabuda nyaya iyi vana mukoti vana chiremba vachitaura kuti nyaya iyi kana ikada kuzi iitwe itange kuitwa hurumende ikada kuenderera mberi nekuita nekuimplimenta zvavari kutaura izvi ticharasikirwa nevana mukoti navana chiremba nevamwe vashandi vehurumende vakawanda saka iyi iyambiro yatinopa kuhurumende isu semapatriotic zimbabwes sevana venyika ino vanoda nyika yavo
mutungamiri wezimbabwe nurses association vaenoch dongo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare ropa mutare nezuro rakarasa chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaitwa nemurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive nemakore gumi nemana uyo waakange atora semukadzi wake Loida Moyo anotipa nyaya iyi
mutongi wedare ramajistrate mamutare varichard ramaboa varasa chikumbiro chegweta ravahatira ramimomberume chekuti musungwa atongwa achibva kumba kwake pamhosva yakatarisana nayo yokubhinya pamwe chete nekukonzera kushaya kwaana machaya varamaboa vati havazi kutambira chikumbiro ichi nekuti mhosva yakatarisana navamomberume yakabuda mudzine penyure uye mapepanhau emuno neekunze zvinopa kuti kupa mukana wekubvisa chibatiso zvinoshoresa matare edzimo mhosva varamaboa vati mhosva dzekurudza vanasikana vasati vabva zera dziri kuramba dzichienderera mberi nekudaro matare anosungirwa kuonekwa achitora matanho akasimba mukuedza kupedza dambudziko iri vatiwo veruzhinji vanotarisira kuti nyaya dzemhando iyi dzisawana mukana wekutorwa zvakareruka sezvo vanasikana vasati vabve zera vachida kuchengetedzwa kubva kune vanovaroodza varamaboa vati vamomberume vachaziviswa nemusi wa11 mbudzi gore rino kuti mhosva yavakatarisana nayo ichatanga kutongwa riini gweta ravamomberume vabrian majamanda vaudza studio 7 nhasi kuti vaisa chikumbiro chekupuhwa chinyorwa chemutongo waramaboa nechinangwa chekuona kuti votora danho ripi
zvabuda mudare nhasi ndezvekuti mambo magistrate wanga vachinzwa nyaya iyi vaona ivo kuti hazvina kukodzera kuti hatira ramomberume abude nebail application pending trial saka mutongi ati hatira ramomberume ngaagare ari mukati amirire kuzotongwa nyaya yake ari mukati asi mambo pavanga vachipronounce judgment yavo vanga vachiti ivo hatisi kuona paine mukana yekuti anga interfere nemawitness kana akabudiswa panze uye hatisi kuona paine mukana yekuti angatiza but at the same time mambo vazotaura ivo kuti tikamubudisa panze futika panogona kuita public outcry since nyaya iyi iri nyaya yemwana mudiki akaroorwa asi tasvitsa makore anotarisirwa kuti ange achiroorwa uye mwana uyu akabatwa mwiri akazofa kubudikidza nekuita macomplications pakuzodelivhera mwana iyeye waakazozvara saka mambo vati ivo panogona kuita public outcry so ndo chinangwa or ndo reason yaasina kumupa bail saka isu zvataakuita ndezvekuti taakuchikumbira atranscribed record nejudgment yacho yamambo then tozviverenga we look at it closely toona kuti hapane here dzimwe nzira dzatingashandisa kuti client yedu ibudiswewo mukati mechizarira
vamomberume vave nemwedzi yosvika miviri vari muusungwa kubva pavakasungwa vachingorambirwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
riri mwesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS rinoti kunyangwe hazvo sangano ravo risingazobvumidzwi kuvhota vachapindawo mumusangano mukuru weCongress yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uri kutanga mangwana chishanu mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo richapindawo muCongress iyi uye vachange vachitsvagira rutsigiro vanhu vavanoti vane chinangwa chikurwira nekugadzirisa zvinhu zvinonetsa vashandi vanoti chakakosha hakusi kukunda pasarudzo asi kuita zvisungo zvinoitwa pamaCongress pamwe nekubatana kwevashandi mukurwisana nezvinonetsa zvizvarwa zveZimbabwe.
Boka redu reAmalgamated Broadcasters Union of Zimbabwe haritosorani kana kurwisana nemamwe maunions. Tinotosimbisa kubatana kwevashandi vese kuti varwise unhapwa nekutambudzwa kwavanoita. Pane vamwewo vanenge vari muZCTU vanenge vaine muono wakasiyana newedu vanoda kushanda nesimba kuti vativharire panze vatidzivirire kuti tiparticipate mumaprocess. Tinoramba tichiengejana navo tichidzidzisa sana kuti zvakakoshera unity yemaworkers ichi kuti chero vaine mapato vanenge vachisapota nevanhu vavanovasapota vanenge vasiri maworkers vazive kuti isu tingori class imwe chete class iri kudzvanyirirwa ichitambudzwa nevanhu vanoti varidzive mabasa nehurumende yatinoshandirawo isu.
Vari kukurambidzai kuvhota ndevapi uye zvikonzero zvekukurambidzai kuvhota vanoti ndezvipi?
Unions anga achimiramira kutiramidza kuvhota vazhinji vacho hatingadomene mazita zvinhu zvemumhuri zvinhu zvemumba medu asi chinangwa chavo vazhinji inyaya yekuti kune Congress vanenge vaine vanhu vavo vavanoda kuti vahwine vachifunga kuti kupinda kwedu kunotadzisa kuti vanhu vavo vahwine zvinova zvinhu zvatinenge tisingatarisire kuti kunyaya yekuhwinwa kwemaelections haisiriyo yakanyanyokosha. Chakakosha kuita zvisungo zvinoitwa kumaCongress, chakakosha kubatana kwe shandi, chakakosha kuti tiite muono umwe chete kuti torwisana sei neneoliberalism, torwisana sei neausterity, torwisana sei nerepression. Saka ndo zvatinenge tichingofungira kuti zvichaitwa asi vanenge vachitiramidza. Chinangwa chavo chikuru ndechekuti kuvhota kwedu kunotadzisa kuti vavo vavanoda kuti vapinde nekuti vanenge vaine maonero avo, vaine direction yavanenge vachida kuti Congress iende nayo yakasiyana neyatinoti tiende iende nayo.
Vamasaraure, dare redzimhosva zvarakatonga kuti hapana chikonzero chekuti nyaya yenyu inzwikwe zvechimbi chimbi, pane zvinochinjwa nomutongo uyu here?
Dare rakashandisa mutemo weudzvanyiriri weLabor Act Section 51 vakati nhuna dzedu dzinofanirwa kuti dziende kana dziri dzemaelection dzinotariswa naminista weLabor Ramaphosa. Zvino kana maworkers aita dambudziko pachavo, dare panze pekuti ripinde rishandise jurisdiction yaro yekuti igadzirise kodzero dzevanhu dzinenge dzichiforwa dzichimurwa, akaona zvakakodzera kuti nyaya yedu ngaiende kunotariswa naminista weLabor. Saka zvinongotiratidza kuti tine matambudziko akati wandei kubva pamitemo yedu yeLabor muno muZimbabwe neattitude wematare edu towards nyaya dzevashandi.
Zvino nyaya yenyu zvakatadza kunzwikwa zvechimbi chimbi nedare redzimhosva, muchanovhota here paCongress iri kutanga mangwana iyi?
PaCongress iyi hatisi kuzovhota, tichange tingoriko tichiparticipata mumadiscussions ese, tichipasawo zvisungo, tichiisawo macontributions kumaresolutions ese achange achiitwa. Pakusarudza ndo patisiri kuzosarudza chete. Tinoshuvira rombo rakanaka kune makandidati ese anenge aripo. Tiitiwo kune vachavhota vavhote vaine zvido zvevashandi pamwoyo, vasavhote vachitarisa matumbu avo asi vavhote vachitarisa chinangwa chikuru cheexistence yeCongress kuti ndeyekudefenda mainterest eworking class.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezvure kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi masere nevana 84 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane makumi manomwe nevashanu 4675. ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vape zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana masere nevasere 132,808 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nezvisere zvine makumi masere nevashanu 3,288,085 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 2,566,412 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vanokurudzira kuti paitwe nhaurirano pamusoro pekodzero dzevanhu kupindudzwa kwemitemo yesarudzo kutevedzerwa kwemitemo munyika vachiti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato ravo nemakambani avanodzidzana nawo zvibviswe. Munewsday makare vaimbove mudzimai womutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga amai Mary Mubayiwa vari kukumbiravo rubatsiro kubva kumasangano neavo vanorwira kodzero dzevana kuti vavabatsire kutora vana vavo kubva kuna vaChiwenga vachiti vana ava havasi kubatwa zvakanaka. Zimlife.com rinoti kambani inoviga vafi yeDoves iri kupomerwa mhosva yekukanganisa ikaviga bhokisi risina chidhuna asi payakazozviona mushure memwedzi mitanhatu Doves yakatsakatikisa chitunha ichi hama dzake dzisingazivi. Gweta remhuri iyi vafungai chimwa murombe vanoti Doves iri kubvuma mhosva iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mapurisa edu nemaCIO edu ngavareke kushandiswa mune zvematongerwo enyika ivo pake zvavo vanomiririra vamba vane mazita taura ndapota Mwari ngakuropafadzei mutungamirira timu kutirege kushandiswa maererano nezvematongerwo enyika mumire muri ziso rinochengeta nyika kwete kuti ziso rinouraya nyika nokuti zvisinzi nyika yanaka hainakiri munhu umwe chete inonakira munhu wese enda ainzi yanakira pati yakati asi kuti inonakira munhu wese anorara mari munyika ndatenda hangu.
Hey, makadi makadi pastor. Ndiyo William takauyira kusapa. Chinondishamisa chaizvo kana ndichinzwa kuti vamutsvangwa havachatobatiki. Havachatobatiki, havachari kana kubatsira mahofisi ngavachavanotungamirira. 2017 tinozva kuti vamutsvangwa vavambeiri vachimiramira chose vachikomplaina kuti mahofisi haana chari kuwana hachichi soso. Vese naDouglas Maria. Douglas Maria yenuwa kutodada kuti kwanzande uri pafoni asi aitaura pa 2017. Ndopanakatomuzivira achipopota zvisingaiti achimirira mahofetinzi kusvika mugwaba wabviswa ratinova mugwaba wabviswa vava nezvigaro vavakudya vamwe vava vakutambura vanyararama nyikayedu hakuna kwatiri kuenda vaibudirire zvachose.
Zvino chizvionai nyika inonzi ino utongi hwejekerere mahovhetsi vari kuda kunosvetsa zvichemo zvavo kumukuru wenyika vosungwa kusungirwa kunzi hamuna kodzero yekuzivisa zvichemo ifai munyerere asi ndo vakanga vari musango vachihwira nyika muzvione kuti zvakaipa zvakadini. Pane vakuru vanenge vachitungamira mahovheti ndo vanopiswa mari mumuromo yokuwanda kuti vataure vachioposa zvinoitwa navamwe vavo asi vakanga vari vese kusango. Zvinhu zvakangooma zvinongoitikawo munyika yokwedu nhasi uye zvinosiririsa uye zvinorwadza. Iko zvino mukatarisa kuti vacho vaakutoinjoya nyika yeZimbabwe havatozivi nechinonzi hondo vanongotaura vavakavanda hondo yechihwiwa vakangozobudikira yapera voti nesuwo tatiri kuhondo. Zvakaoma zvakaoma mwana weZimbabwe wayaura. mwana weZimbabwe wayaura. Ameno namo iyi kuti ichapera zvadini.
Studio 7, wa Studio 7 mwamukasei, mwamukasei ana mukomata anonoka hwande. Inini hangu inini ndinozwa kurwadziwa. Ndinozwa kurwadziwa nenyaya yeSadhaki. Sadhaki iri kupindira mukukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Yona Sadhaki inongoona zvezvirango chete isikaoni zvekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. Anodi kukurudzira kuti munyika muve mune runyararo. Motikari dzavachamisa dzakapwanywa mazuva apera asi hapana chitakambozwa. Sadhaki haina kana kumbopindira asi yazoona simba rekupindira mumasankshen. Sadhaki ngaipindire mukuti muZimbabwe muve nerunyararo. Muve mapurisa ashande asina divi rawakarerekera. Kwete kupindira kutaura zviro zvisina nebasa rechezvo mumasankshen izvi. Masankshen akaiswa kune ZANU-PF. ZANU-PF ndiyo inofanira kumabvisisa masankshen. Vakaudzwa zvekuti vateedzere ngavangoita zvavakazi vaudzwa masankisheni avo.
Mangwanani wahwande neStudio 7 wese warimo tinokutendai nebasa ramunotipa. Nhaya yangu iripo kuti maovheti akushamisika nhasi kuti hurumende haidi kutipa mapenzheni avo mari yavo kupuhwa ishoma haikwani. Asi tinorogwa vachitumwa kuti endai munoroora vanhu veMDC Alliance, endai munopisa dzimba dzava masapurazi MDC Alliance, endai munopwanya mota dzachamisa president anodiwa nevanhu. Nhasi uno tirikuva tichisu vhotirai chichamisa president wevanhu anoita kuti ashandure upenyu hwavo nemhuri yavo vagoraramo upenyu hwakanaka. Iye zvino vanoswera vachisungwa nemapurisa acho eZANU-PF, hurumende yavo anoti wakarwira muhondo. Nhasi uno yavabata rafu, ngavabatwe rafu vanhu ivavo. Hawanzwisisi nguva yekuvhota vanenge vakupanduka futi vakusapota ZANU-PF iyoyo ichibata vanhu rafu ichiuraya vanhu vesine nzara. Nhasi uno uchima zvekuti mari yavo anotipa ishoma. Unyengedzwa nokupuhwa kapu yeshuga, raisi, hupfu, kuchinyirwa kudaro kunge imbwa iri kupiwa mabhonzi enyama adyiwa kare nyama yopuhwa mabhonzi. Nhasi uno uchema. Regai vatambudzike, havasati vatambudzike.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wekambani yeFacebook vaMark Zuckerberg vanoshora vatori venhau vachiti ndivo vari kusvibisa zita rekambani yavo yeFacebook. VaZuckerberg vanoti vatori venhau vanotaura pamusoro pezvinhu zvakaipa zvavanoti zviri kubudiswa paFacebook asi havatarisi zvinhu zvakanaka zvinoitwa neFacebook. Vanoti vatori venhau vanotsvaka zvinhu zvavanoti zvakaipa asi havatarisisi kuti zvinhu izvi zvakamira sei kunze kwokushora chete. Facebook iri mudambudziko rekupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisa kurega zvemanyepo zvichibudiswa paFacebook, kurwisanisa vanhu nemanyepo ichiitira kuti vanhu vazhinji vashandise Facebook, izvo zvinonzi zvinovaunzira mari. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaZuckerberg vari pakaoma nekuti umbowo hwekuti kambani yavo yanga ichiziva nyaya dzose idzi huripo.
VaZuckerberg mukuru weFacebook vari kuti vatorowe nhau vanongotora zvidiki, vanosarudza information diki apa nepapa kuti vazozoropodza weFacebook. Vari kuti vemedia havasi kuona full information yakakwana nekushanda kweFacebook. Uku kushorwa kunoitwa nevemedia nevanhu vazhinji vemabhizinesi zvinonzi vemedia vanongotsvaka tudukuduku tokushoropodza ndirike Facebook. Dai vachiongorora inonzi bigger picture, vangadai vachiona kuti Facebook irgu shanda chaizo nema zokuti kusa bude information inoita kuti wanhu varwe.
Kana takatarisa basa veFacebook, chinonyanyiswa kushorwa pamusoro pebasa rinoitwa neFacebook chii?
Zvinonzi Facebook inowanzoburitsa nhau kana information inoita kuti wanhu varwe. Sezvo munoziva panorwiwa wanhu panouya wanhu wakawanda chaizvo, saka Facebook ikawana wanhu wakawanda chaizvo ino mari yayo inokuro chaizvo kubva kune wano advertiser zvinhu, ngekuti business maorganization ndeyekuti ukawana wanhu vazhinji wanoshandisa your product, maadvertisers wanouya. Saka zviri kunzi maadvertisers ari kunza mari kuFacebook ngekuti iri kunza wanhu wakawanda. Zvozondi manje Facebook iri kunza wanhu wakawanda ngekuti chinoramba ichingoshambadza zvinhu zvinoita kuti wanhu varwe.
Zvino vaZuckerberg vanoda kuti nyaya dzakaita seidzi dzifambiswe sei, nokuti vamwe vanoti pane umboo hwekuti Facebook ndo zvairi kuita ivo vachiramba vachiti aiwa tarisai zvese. Chavanoda kuti chitariswe chii nae Professor?
Ivo vari kutiwo kana kune nhau dzinoita kuti wanhu varwe, ngavatarisewo dzimwe nhau dzinoita kuti wanhu vaendere mberi murunyararo. Vari kuti wanhu ngavatarise madivi ose, ndo zviri kuita Facebook. Vari kuti kune nhau dzakawandisisa chaizvo dzinowaka upenyu, dzinobatsira wanhu kuti vaendere mberi. Izvozvo hazvisi kuongororwa ba. Saka vari kuti nhau dzinoita kuti wanhu varwe hadzina kuwanda zvekuti dzinopfuudza dzinowaka wanhu. Chiripo ndechekuti wanhu vazhinji havadi kuona nhau dzinowaka upenyu murunyararo. Vanhu vanongona bedzirinjike zvinhu zvinorwisa wanhu, ndo zvinonakidza wati izvozvo. Saka ndokwavanoenda ikoko. Saka ivo vari kuti zviri pawanhu. Asi ivo vaZuckerberg vacho vari kuti ivo vari kuongororawo kuona kuti idzo nhau dzinoita kuti wanhu varwe wangachicha wangaite. Saka vauya nemazano vakati kuti mamwe ndeyekuti vachaisa mari yakawanda mukuongorora idzo nhau dzinoita kuti wanhu varwe. Chechipiri ndechekuti vachaedza kuunza nhau dzinowaka kunyanya kwewadichawa kuti wakure wachiziva kuti kuenda mberi zvinoitira kana uchiverenga zvinhu zvinowaka murunyararo.
Vangazvikwanisa kuzviita zvese izvi vakafadza vanhu vese vari kuvashora?
Ivo vari kuti vachaedza pavanogona, asi vari kupa mhosva kune vemapepanhau kuti nevanhu vanovashoropodza vachiti vanongotsvaka tuduku duku kune vanhu information inoita kuti vanhu varwe, asi vanoti kunekwa information yakawanda chaizvo inoeducata vanhu, inopromota ndirike progress murunyararo. Vanhu havasi kuzvitarisa izvozvo, asi vari kutiwo kwazvino vachanyatsoongorora zvakasimba chaizvo information inoita kuti vanhu varwe, kana kuti kuve nema kusanzwana kwakanaka. Vakapa muenzaniso wenyaya dzavatrump neanonzi maaltright, vanhu vane pfungwa dziri kure kure chaizvo dzinokoza bishi nemheremhere, vachiti vachaongorora kuona kuti chichaitwa chimwe pamberi pezvavari kuita iye zvino.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Chirongwa chehurumende chokunyengetedza vashandi mune zveutano kuti vasaenda kune dzimwe nyika chinoshorwa. Dare redzimhosva rinoramba kupa mukana wekubisa mari yechibatiso kumurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive asati abva zero. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.